manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 22/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe yakazvipira zvizere kurwisana nechirwere cherurindi kana kuti TB. Dare raMagistrate muHarare rinotadza kutura mutongo waro panyaya iri kupomerwa vaimbo vemiriri weZengeza West uye vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala. Yeku konzera mhirizhonga panguva yesarudzo dzemabyelections gore rapera. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa vatavo Mbeki vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano zvichitevera gakava rakasimudzwa nesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu. Varimi vakawanda munyika vochema-chema nekushayikwa kwezvikwanisiro zvekuti vakwanise kushandisa mvura izere mumadhamu munharaunda dzavo. Indwe mimi misore na udzidu za nasi chiva kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kurwisa chirwere cherurindi kana kuti TB uye iri mugwara rakatarwa neUnited Nations pasi pechirongwa cheMaster Sustainable Development Goals mukurwisa denda iri. Vachitaura vari kumusangano weUnited Nations General Assembly uko kwavapinda musangano une chekuita nekurwisana neTB waitwa parutivi pemusangano weUNGA vaMnangagwa vanoti Nekudaro Zimbabwe yakatobviswa panyika dzepasi rose dzinosvika makumi maviri kana kuti 22 dziri kutarisana nedenda iri.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy.
Ndinoda kukuvimbisai kuti nyika yeZimbabwe yakazvipira mukurwisana nedenda rerurindi. Sezviri muhurongwa weSDG Ending Tuberculosis, hurongwa hwekupedzwa kwerurindi pasi rese. Tinoramba tichikoshesa kudzivirirwa nekurapwa kwechirwere ichi kuzvizvarwa zvese zvenyika yeZimbabwe.
VaMnangagwa vanoti shuviro yavo ndeyekuti pasi rose ridyidzane munzira dzechizvino zvino mukurwisana nedenda iri. Uye vati kuti pave nenhomba inokwanisa kubayiwa vanhu kuti vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi. Vanoti nyika yavo yakazvipira kurapa vese vane chirwere cheTB uyezve kurapwa kwevane chirwere ichi kuri kuitwa muzvipatara zvese zvinosanganisira zvekumaruwa. Vanoti nyika yavo iri kushanda pasi pegwara reWorld Health Organization Multisectoral Accountability Framework mukurwisa chirwere ichi. Vanhu vanofungidzirwa kuti vangangosvika mamiriyoni 10 nezviuru mazana matanhatu kana kuti 10.6 million vanonzi vakabatwa nechirwere cheTB pasi rose muna 2021 kuchitiwo miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million vachifa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 uyo ari kumusangano weUNGA kuNew York aita hurukuro na Dr. Simbiso Ranga vanoe nyanzvi yezvezvirwere uye vari muno muAmerica.
Mutungamiri wenyika vanga vari kutaiwa nedambudziko retuberculosis, chirwere chatinoziva kuti muZimbabwe tanga tava nacho kwemakore akati wandei. Asi pasi rese riri kuda kuti chirwere chichibviswe chiitwe eradicated. kana tichisazovepo sekubvisa kwatakaita zvirwere zvakaita sana polio, vanga vari kutaura ivo kuti mainitiatives ari kuitwa ari kubatsira muZimbabwe, uyezve we need to do more kuti chirwere chichisaramba chichinetsa muZimbabwe. Ndingataura ndezvekuti izvo idambudziko riri kuti pasi rese riri kushanda kuti chirwere chipararire, asi ndinoona sekuti hurumende inofanira kunge ichiita more work kusapota nyaya dzeutano nenyaya dzekuti vanhu vange vane nutrition yakakwana. Ndinoona sekunge more can be done on that regard.
Zvii zvingaitwe nenyika mukurwisa denda irori? Tanzwa vachiti ivo pangadai pachizokwanisa kuwanikwa nhomba. Munoona izvi chizoitika here pasi rose?
Manzvera, ndinoona zvichiitika. Nothing is impossible. Nhomba sezvatinoona inoita kuti zvirwere zvakawanda zviparare, zvinhu zvakaita sana polio, even nyaya yecovid yatiri kubva mairi, kana vana flu, vana measles, nhomba inobatsira. Saka tikawana nhomba inoita kuti chirwere chetuberculosis chisabatira vana, like they say prevention is better than cure, that will be the ultimate solution. Saka ndinofunga kuseta that as a target is a good thing. However, zvinonida kuti hurumende yedu iise mafunds aside, cannot my resources aside for such kind of research to be done in Zimbabwe. Muzvikoro zvichiwana magrants.
Taona vachitaura zvakare kuti Zimbabwe yakabviswa panyika 22 dzinonzi idzo ndo dzanga dziri kunetsekana nedenda iri. Uku hakusi kugona here?
It's progress for sure, and tinofanira kucelebrate any progress inenge yaitwa, but we should look at it in terms of kuti who is providing my resources kuti tisvikive patava. Inini chandinofunga nechekuti we'll be doing even better the hurumende yaiseta aside more resources, because iye zvino izvi mapartners akawanda ari kutibatsira kuti dambudziko iri riparare. Asi hurumende ikaita a little bit more, ikaita more money into health, the health sector will do well, but we should celebrate the progress we have made for sure.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Simbiso Ranga, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Tichiri kumusangano weUNGA, mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka munyika reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti zvakakosha kuti hurumende dzemuAfrica idzo dzine vanhu vakaenda kumusangano uyu neuwandu dziremekedze zvitsidzo zvichabudawo misangano iri kuitwa iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navaRusike.
Varanhasi high level meeting yatinenge tinyanyodibana nayo yakatarisana nezvechirwere cheTB kana kuti rurindi, sezvo muchiziva kuti nekuda kwedambudziko ratinaro reHIV makeisizi eTB anoramba achiwanda, uye iye zvino izvi tiri kuona kuti vamwe vava kuita dambudziko reyatinoti MDR TB iya inonetsa kurapa iya. Asi dambudziko guru ratiri kuona kuti inyaya yediagnostics, vamwe vazhinji vanononoka kubatwa icho chirwere cheTB chozowanikwa chatokomba. Saka musangano wanhasi wakanangana nenyaya yeTB, kuona kuti ndezvipi zvingaitwe kurwisana nedenda reTB, uye kuona kuti takwanisa kurikunda kunyanyanyanya nyika dzekuAfrica, ndekuti ndiwo kune yavanoti high burden kune dambudziko rakakura takatarisana nechirwere cheTB.
Munoona nyika yeZimbabwe nehurumende ichizotora here zvitsidzo zvamuri kubuda nazvo kumusangano uyu weUNGA?
Chikuru chatinenge tichitarisira kuutungamiri hweZimbabwe ndechekuti ngavasiyane netsika iya yekuti vatungamiri vakarwara vanokwira ndege kuenda kunorapwa kune dzimwe nyika. Takaona vamwe vatungamiri vakadzichinga pakushaikira kune dzimwe nyika nekuda kwekuti vanenge vachitiza zvipatara zvedu zvisina kumira zvakanaka. Saka isusu kurudziro yedu kuutungamiri ndeyekuti ngatigadzirisei utano hwedu hwemunyika, uye zvinopa vanhu yatinoti confidence. Vakaona mapolitical leaders avo vachiti vakarwara zviya vanoenda kunorapwa kuGomo, vanoenda kunorapwa kuMpilo, kuKadoma Hospital and so forth. Izvozvo zvinoita kuti vanhu vave neconfidence nezvipatara zvavo. Takazoona zvakaitika munguva yeCovid, apo mabhodha akanga avharwa. Covid yakazova yataiti equaliza, yataiti muenzaniso, yanga zenge tisatarise kuti uri mutungamiri here. Taingoona nevakuru vacho vakasvikawo pakufa neCovid iyoyo. Saka mabasa ezveutano ngaangogara agadzirirwa munhu wese.
Tombotarisa iwo musangano weunga, mungati imi wafamba sei wegore rino?
Musangano weunga wegore rino iri hauna kunyanya kutifadza nekuda kuti nyika dziri dzakanyanyisa kupfuma. Mukatarisa nyika yeBritain, mukuru wacho haana kuuya. Mukatarisa nyika yeChina, mukuru wacho haana kuuya. Mukatarisa nyika yeRussia, mukuru wacho haana kuuya. Idzo dzinova ndidzo nyika dzine upfumi huri pamusoro, dzinova ndidzo nyika dzatinenge tichitarisira kuti dzinge dzichipawo rubetsero kunyika dzedu dzeAfrica.
Vanga vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaita Irusike vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kumusangano weUnga kuNew York muno muAmerica. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa Thabo Mbeki vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano zvichitevera gakava rakasimudzwa nesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu. Idzo dzinonzi nevamwe kusanganisira vanopikisa veCCC hadzina kufambiswa zvakanaka. Vachitaura nenhepfenyuro yeSABC neZuro pamucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa kuNew York, vaMbeki vakati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuzvibvunza kuti chii chakanakira vana veZimbabwe kuitira kufambisa nyika mberi. VaMbeki vakati kunyanga hazvo vakanga vasina chekuita nesarudzo dzemuZimbabwe idzi, gwaro rekutanga rakaburiswa nevaongorori vesarudzo veSADC rinoratidza kuti sarudzo hadzina kuitwa nemazvo. Muna 2008 VaMbeki vakatungamira nhaurirano dzakazounza hurumende yemubatanidzwa pakati peMDC neZANU PF mushure mesarudzo dzakakonzera zvakare mutauro mukuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
VaThabo Mbeki vane nhoroundo shinu yemamiro akaita utongi hweZimbabwe, nokuti kutaura kwavaita 2008 vakanyatsoona pavaitungamira South Africa kuti aiwa SADC yaifanirwa kunge ichipindira nekuti mhirishonga yanga yaita kuti sarudzo isabira zvakanaka. Saka matauro avari kuita, ndiri kunzwa vari kutaura somunhu mukuru, vanoziva zviri kuita muZimbabwe. Saka apa vari kutsiura vaMnangagwa kuti aiwa, kana veruzhinji vachichema-chema vari muZimbabwe, SADC kana ichichema-chema, AU kana ichichema-chema neEU, aiwa zvido zvavanhu ngazviitwe, ngavagare pasi vataurirane nevanhu vari kugununʼuna kuti vagadhirike kubudira kwakaita sarudzo. Ndofunga inini vataura semunhu mukuru, asi izvi ravo vari kutsiura vaMnangagwa.
Munoona here imi kutsiurwa kana kuti shoko iri richitambirwa navaMnangagwa? Tichiona kuti vaMnangagwa vanenge vachitiwo ndine vanhu vakandivhoterawo vandofananga ndichiteerera.
Chokwadi, handifunge kuti pane vanhu vari kuti vaMnangagwa havana kuvhoterwa nevanhu. Aiwa, vakawanda vakavavhotera, asi vari kuti iwo mutambo wacho hauna kuitwa zvakanaka. Kana referee achitadza basa muground vajonga, hazvirevi kuti hapana masapota vanhu anofara, vanenge varipo vanofara. Asi vaThabo Mbeki vari kuti mabudiro akaita sarudzo mabudiro ekuti ivo vaMnangagwa kuti vange vachitonga vakasununguka vane legitimacy ngavagare pasi vonzwa kuti ko vari kugunun'una vari kuchema-chema nechii. Ndozviri kutaura, nokuti hazvibatsiri kuti upedze 5 years dzese vanhu vachingogunun'una.
Pane vamwe vana veZimbabwe vatiri kunzwawo vari kutogunun'una kuti vaThabo Mbeki vakatowedzera kuipa kwezvinhu muna 2009 pavakatungamira kuti munyika muitwe hurumende yemubatanidzwa. Munoti
aiwa, isu hatichatitaura nezvenhoroondo ya2009 zvakauya zvikadarika. Pavakaita papo ndo pavaigona napo vaThabo Mbeki, nekuti zvazvisina kumira mushe. Saka vakatobatsira kuti kungobatsirawo kuyananisa kuti vanhu vangogarawo pasi mujenu vatsvangira navamugada. Handi takazoita kopa tabatana takusenda zvakanaka, kukatobudawo bumbiro remutemo. Ehe, bumbiro racho harichinyatsotevekwa, asi vakaita zvavakaita. Iko zvino vari kutaurawo semunhu mukuru achiona zviri mberi kuti aiwo, ngatidzidzei zvakakanganisika mu2009 tigadhiridzewo.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare ra magistrate muHarare nasi ratadza kutora mutongo waro panyaya iri kupomerwa vaimbo vemumiriri weZengeza West uye vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala pamwe nameya vechitungwiza vaLove More Maiko yekukonzeresa mhirizhonga panguva yesarudzo dzebyelections muna Kurume gore rapfuura. Godwin Mangudla anotipa zvikonzero.
Rimwe remagweta ari kumirira vaviri ava vaFred Masarirevhu vati nyaya iyi yatadza kuenderera mberi sezvo mutongi ari kuita nyaya iyi amai yeukai dzuda vange vakabatikana nerimwe basa. VaMasarirevhu vati mutongo uyu wave kutarisirwa kuzopiwa nemusi wechipiri svondo rinouya.
Nhasi vaSikala nyaya yavo haina kukwanisa kunge ichienderera mberi. Mutongo wangu wachifanira kuchipuwa nhasi haunokwanisa kunge uchipuwa nokuti mutongi ari kuita nyaya yavo anzi hapo. Saka nyaya yapfuuridzwa mberi kusvika musi wa 26.
VaSikala navamaiko vari kuramba nyaya iyi. Panyaya iyi vamaiko vari kutongwa vachibva kumba uye vaSikala vaitongwa vachibva mujeri sezvo vaine dzimwe nyaya mbiri dzavari kupomerwa yekuvhiringidza mapurisa kuita basa ravo pamwe neyekukonzera mhirizhonga. Apo vakataura nevatsigiri vebato ravo zvichitevera kupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Alley chitungwiza gore rapera. VaMasarirevhu vati vaedzana pose pavanogona napo kuti vaSikala vatongwe vachibva kumba asi zviri kuramba uye vagara mutirongo kwegore nemwedzi mitatu.
Vabrocha makotsi kakawanda vachinokumbira kuti vaSikala vange vachipuwa vabhadhare mari yechibatiso kuti vatongo vachinge vachibva panze. Magweta edu aita izvi kanopfuura gumi asi vatongi vanova ndivo vane rokupedzisira panyaya dzechibatiso havana kunge vachivapa mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso.
Zvichakadaro nyaya yemumiriri wechuru muparamende vatrustwo Chikomo yekusazvibata zvakanaka panzvimbo dzekuvhotera musi wesarudzo yatadza kutanga mudare ramagistrate kumbare nhasi sezvo mumhangari panyaya iyi vaPeter Ndawana veZANU PF vatadza kuuya kudare. Aka ndeke chipiri vaNdawana vachitadza kuenda kudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tachingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakafora muguta reLagos muNigeria nezuro zvichiratidzira pamusoro pekufa kusina kunzwisisika kwemuimbi wemusambo weAfrobeat ane mukurumbira Ileruluwa Aloba anonyanyozivikanwa nerekuti Morbid uyo ane mutumbi wakafukunurwa kuti kuitwe ongororo yekuti chii chakakonzera rufu rwake. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vasvika nhasi muOttawa kuCanada, apo vari kuenderera mberi nekuedza kwavo kuwana rutsigiro kubva kune vekumavirira vavanodyidzana navo muhondo yenyika yavo neRussia zvichitevera kupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Vamwe vagari nevarimi vekumaruwa akasiyana siyana munyika vanoti kunyanga hazvo hurumende iri kuvaka madhamu, vakawanda vavo vari kushaya zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushandisa mvura iri mumadhamu aya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inoti iri kuvaka madhamu munyika nechinangwa chekuwanisa vagari mvura yakachena yekunwa pamwe nezvipfuwo, kuwanisa vagari nevarimi mvura yekuita madiridziro kuti munyika muve nezvekudya zvinoikwanira uye kugaya magetsi kuwedzera pane aripo asi asingakwaniri nyika yose. Asi ongoro yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti madhamu akawanda kunyange asati anyatsopera mvura haisi kushandiswa zvakazara nekuda kwekushaya zvikwanisiro. Hurumende inoti iri pakati pekuvaka madhamu makuru 12 kuti varimi vagokwanisa kudiridzira mahekitare zviuru mazana matatu nechidimu kana kuti 350,000 hectares panozosvika gore ra2025 uye kugaya magetsi pamwe nekuwanisa maguta makuru nemadiki mvura yakachena yekunwa. Mumwe murimi wekumakonde mudunhu remashonaland west, amai Josephine Gwanzura, vanoti vanotadza kurima vachidiridzira nemvura inobva mudhamu rebiri nekushaya mapaipi neinjini yekudhonzesa mvura, izvo vanoti zvinodhura.
Kutadza kwedu kushandisa mvura yakawanda inyaya yekuti hatina zvokushandisa zvakaita sekuti pivot kana mapaipi aya maningi mahydrin kuti tikwanise kudiridzira. Kana vachitipawo zvingave zvikwereti zvokuti tinozobhadhara nekushandisawo kwataitichida tichibhadharawo kana pagore zvokuti tichikwanisawo tokwanisa kudiridzirawo mahekitewo mamwe atinenge takwanisa kupirwa.
Mumwe murimi wekumasvingo amai Nyemudzaigwata vanoti mvura yakazara mudhamu retokwe mukosi asi haisi kushandiswa zvakakwana pakurima nekuda kwekushaya zvikwanisiro. Munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vaudza Studio 7 kuburikidza neWhatsApp kuti vari kufara neuwandu hwevarimi vari kushandisa mvura iri mumadhamu, vachiti hurumende ine chirongwa chekuwanisa varimi zvikwanisiro zvemadiridziro kuburikidza nemabhanga ECBZ neAFC. Rimwe sangano rinomirira varimi reCommercial Farmers Union rakambozivisa kuti mapaipi neinjini dzemadiridziro zvinokosha madhora ekuAmerica anosvika mabhiriyoni makumi manomwe nemashanu kana kuti US$75 billion zvakaparadzwa kana kubiwa mumakore matatu kubva pakatanga chirongwa chekugarisa vanhu patsva muna 2000. Mumwe anorima muriwo, madomasi, makabhiji nezvimwe zvinoda madiridziro vaThomas Tererai vanoti havasi kufara nemari inoita madhora ekuAmerica 10 avanonzi vabhadhare pagore neZimbabwe Water Authority kana kuti Zinwa.
Saka itisiwo magadheni wo taingofanira kuregerwa kubhadharisiwo mvura kudzima, tongoshandisawo mahara womvura yacho.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZinwa panyaya iyi. Sachigaro werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union, amai mai wePGT vanoti varimi havasi kushandisa mvura zvakakwana nekuti havana zvikwanisiro zvemadiridziro.
Zvishandisiro zvakaita semairrigation system ayo anodhura kutenga, varimi voshaya mari kuti vakwanise kutenga.
Panyaya yekuti madhamu awanise madhorobha mvura yakachena, vaimbove meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti hurumende iri kunonoka kupedza kuvaka madhamu kuti makanzuru ashandise mvura.
Kunzi dhamu ino dziri pa30%, so which means it's still very far kuti tiwane mvura.
VaMafume vanoti pamusoro pekuvaka madhamu panofanirwa kuitwa urongwa hwekuvakwa kwenzvimbo dzekuchenesera mvura kana kuti water treatment plans.
One jeuti planning is while they are building the dam, why they were kuvaka futi treatment plants.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti madhamu akawanda kusanganisira Gwai Shangani riri kuvakwa mudunhu reMatabeleland North rinonzi harisi kupera kuvakwa nenguva yaitarisirwa kunyange pakaiswa mari yakawanda. Dhamu rekunzi rakapiwa mari inosvika mamiriyoni madhora zana nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti US$109 million, uko Gwai Shangani rakapiwa madhora ekuAmerica mamiriyoni mazana matanhatu kana kuti US$600 million asina nhasi asati apera. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nuraijena.
Mighty Waza, Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven zupoge.
Muchirongwa chamanga makamirira chema gitare chasvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weAfro Jazz unosanganisira dzechinyakare Rutendo Ngoreta anozivikanwa nerema gitare rekuti Rutendo Jackie. Rutendo ane damba refu idzva rinonzi Tsvimbo Nedohwe. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Zvemagitare mugorera 2005 asi chokwadi ndechekuti magitare akagara ari mumba rangu kubva pakubarwa nekuti inini baba vangu vainzi Peter Ngoreta vairidza nebend rao rainzi the Peacemakers
saka havana kutambura nekuzvitambira kaizvo kuti musikana akuita zvemagitare uyu pamakatanga
aiwa kuna inini ndakazotanga kuita magitare baba namai vangu vatoshaika asi dai yanga iri nguva yacho ne baba vangu inini vaizvinzwisisa nekuti anga ari munhu wemagitare asi kuna amai kwainetsera kuti inini amai vangu vanga vari nesi asi vanga vari mufundisi zvakare ndiri grade 3 ndakajoina traditional dance ende maticha angu vaitofara kuti ndaiimba nekutamba zvisingaiti saka zvakaita kakushungurudza amai vangu nekuti vanga vari munhu wechechi vaisazvigamuchira kuti mwana wamufundisi anganzi anotamba traditional dance achiimba masongs echinyakare zvaiva netsa asi vakazogamuchira mukufamba kwenguva nekuti vakaona kuti aiwa chipo chemwana handingamutsikirisi
saka pari zvino dziri kunetsa ndedzipi
nziyo pari zvino inini ndakaburitsa EP rangu it's my second EP rinonzi Tsvimbo Nedohwe masongs ari kunyanya kupisa ipapo imhondoro zarura masango nechamini
Pari zvinove hukama veshamwari mudzimba womumatigere vari kutambirana sei nechipo chenyu ichi
ini ndinongotenda zvangu kuti vanhu vari kutambira music yangu zvakanaka ndozvandiri kungotenda nazvo kuti iri kutambirwa muri yeZimbabwe iri kuratidza kugamuchira mumanzi wedu
ndoda kuti nditarise kuti kune vanokuteverai vaudzeiwo kuti vanoitora kupi kana vachida kunzwawo zvamunorova
allright inini music yangu iri available online kwese vakaenda kuYouTube vanongotaipa Rutendo Jackie YouTube yangu Instagram Facebook Twitter TikTok zvese zviri under Rutendo Jackie
se Waza Friday kudai so hatingasii muchingobuda chitipai kambo kamwe chete kamunoda kuti tibude nako mudariro timbokarova mbichana
mondiridzirawo track inonzi Mondoro iri paEP yangu newani inonzi Tsvimbo Nedohwe
Manga muchinzwa kambo kanonzi Mondoro manzwa hurukuru yaitwa naRutendo Ngoreta remagitara achinzi Rutendo Jackie ari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7 muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York muno muAmerica uyo uri kupindwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe yakazvipira zvizere kurwisana nechirwere cherurindi kana kuti TB. vaimbove mutungamiri weSouth Africa Thabo Mbeki vokurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
So we see